chakwadikaizvozvo kuti mazuva ano hazvisanyanyi kushamisa asi kuti marwadzo ndovangora vachimutsira marwadzo aya tikatasati ndinzi mafuta ichi tiri kubata pakawandisisa zvinoshandiswa nemafuta zvinoti vanhu zvoti zvinhu zvinodyiwa nevanhu zvese zvinobva zvapinda kuti mitengo ikwire saka kumirwa kwacho hakwangogumira chainge yangogaro ziya futi ndozvekuitika saka maponero acho hatizivi topona rini bese nechokwadi chiripo
muri kutarisira kuti munenge muchiwedzerawo here mutengo wekuti vanhu vakwire muchovha mangwana zviri kufamba sei
haiwa kutaura chokwadi chaizvo chaizvo michovha hatina mukwidziro watiri kumboita rwendo runo ekukwidzira wacho hapana mihoro yavanhu haina kuchinja zvachose unototi ukakwidza iwewe motikari yako iwewe haichatofambi yakaramba yakamira vanhu havasi kutoya ikoko vakutoti zvavo nguva zhinji vapedze vari mumachiu kumirira zivisa yacho painowira ino munhu amira kugura masikapu wozokwira mausiku haazi kuzivisa chisi asi haakukwidza haakukwidza hapana ndo chokwadi chiripo tinongorwadziwa zvakadaro tichienda nevanhu vedu vavo tichitakurana haazvi kukwidza hapana
pari zvino zupwa yacho iri kubhadharisa mari uye imi muri kubhadharisawo mari kune dzimwe nzvimbo
tikati makiromita gumi kana gumi nemashanu inechepapa pakati ipapo zupwa kombikita $2 mabhazi ezipo zvakare achiita zvakati sedhora zekuti misha yakaita sembare misha yakaita sanasanitel ndo mitengo iri kubhadharwa nevanhu vachipinda mudzimota kuti yedu dzedu dzimota dziri kunzeko zvekuko kwacho makombi ari kunzeko zvekuko zvezvi ari kuti vanhu vanobhadhara toti madhiro edu ezimbabwe mashanu kana pamwe pacho ukabhadhara kana $6 dzedu dzezimbabwe dzedia ndo mitengo yacho iripo pari zvino hatinoti pachiri kwaya masef distances tikada kutasa misha mikuru yakaita sana chisingwiza izvi avo ndonavazoti kana mafuta aaita mutambiro yaitao aizana kutitedzera kuma$10 yedu yezimbabwe asi haakuti kuona makastoma kasimazvo ndoinenge anongange nekuti vanhu vacho mari yacho yakaomerwa havana koita yatinoti dzezemota dzevanhu zvavo vatoti maprize vanhu anototi kuna nezvimwe zvaita sana chisingwiza izvozvozvo ana anokuwadzana anoti vanokona kutoedza kutarisira kuti vanhu vemitovha iyoyo yatinoti private ndivo vanokwaona kuti zvomhanyira nekuti vanoti pamitengo yedu pasi zvishoma pane yedu yemakombi.